Mangwanani akanaka vateveri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikumi 30/2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pavanomwe. Bvunzo dzeordinary neadvanced level dziri kutarisirwa kutanga kunyorwa nhasi dzinogona kutadza kuenderera mberi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Wandu wevanhu vafa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pavanomwe mushure mekunge mumwe murume ane makore makumi mana nemapfumbamwe wekuBulawayo akashaya nezuro. Murume uyu ainge aine chimwewo chirwere chisina kuziviswa. Wandu wevanhu vabatwa nechirwere ichi hwakwirawo kusvika pamazana mashanu nemakumi mana mwene mana 574. Mushure mukunge vamwe vanhu vanomwe vabatwa nechirwere ichi. Vanhu ava vanosanganisira vana vachitapurirwa munyika muno uye mumwe akabva kuBotswana nemumwe akabva kuSouth Africa. Vanhu vapora vawedzerawo kusvika pazana nemakumi mashanu nevaviri 152. Mashoko vatiri kutambira kubva kumunyori mukuru webazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana anoti zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zviri kuNamibia zvawanikwa zviine chirwere cheCovid-19. Vachinyora paTwitter pavo vaMangwana vanotiwo mapurisa eZimbabwe Republic Police mashanu awanikwavo aine coronavirus. Vamangwana vatizve zvizvarwa zveZimbabwe zvakadzoka munyika zvakachengetwa munzvimbo dzevari kuongororwa kana vaine utachiona hwecoronavirus kana kuti mumaquarantine centers vanosvika chiuru chimwe chete nemazana makumi manomwe nemakumi manomwe 1770. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi masere nevaviri 382,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvipfumbamwe nemazana matanhatu nemakumi mashanu nemanomwe 9,657. Vapora vanodarika zviuru zana nemakumi masere nevaviri 182,000. Wandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamirioni gumi. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi maviri nemashanu 125,000. Vabatwa nechirwere ichi muAmerica vachidarika mamirioni maviri nezviuru mazana mashanu 2.5 million. Zo dzepekati pegore dzeordinary neadvanced level dziri kutarisirwa kutanga kunyorwa nhasi dzinogona kutadza kuenderera mberi sezvo masangano anomirira varayiridzi ari kupika kuti haasi kuzobvumidza nhengo dzavo kunyoresa bvunzo idzi achiti zvikoro hazvina kucheneswa kubva kuutachiwana hwecoronavirus uye hazvina zvikwanisiro zvokudzivirira chirwere ichi. masangano aya ari kutiwo vararidzi pamwe nevana vachanyora bvunzo idzi havana kuvhenekwa kuona kana vasina chirwere checovid-19 izvo zvinogona kuvaisa munjodzi sezvo zvikoro zvisina zvokuvhenekesa chirwere ichi. Izvi zviri kuitika panguva iyo munyori mukuru mubazi rezveutano amai Tamsang Tabela vakazivisawo kuti hapana murayiridzi anobvumirwa kuenda kuzororo kubva nhasi kusvika musi wa28 chikunguru pachapedza kunyorwa bvunzo. Hatina kuponesa kubata amai Tabela, asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Zhou vanoti masangano evarayiridzi akabuda nechisungo chekuti havasi kuzoenda kunonyoresa bvunzo kusvika hurumende yaratidza kuti inoremekedza zvakaturwa nedare repamusoro svondo rapera.
Varayiridzi takamira patakagara takamira kuti tinokwanisa kuti tiende kuinvigilation kunge zvinhu zvakaita sama testing kits, mathermometers, masanitizers nama PPEs zvava muzvikoro, uyezve tichirespecta social distance kana kuti tatevedzera zvese zviri muWorld Health Organization standards zvinova zvisati zvatevedzerwa. Court ruling yanga yakarula kuti vakatenderana ministri nezimuseki kati chatevedzera izvozvo, but havana kutevedzera izvozvo, zvikoro zvakawanda hazvisati zvafumigetewa. Saka varayiridzi vakamira pavanga vakamira kuti vanokwanisa kuzoinvigilata kana chete maWorld Health Organization standards amitwa, uyezve zimuseki yazvipira kuti inokwanisa kukubhadhara varayiridzi avo vanenge vachizoinvigilata.
Tinoona kuti hurumende yakanga iine zuva remusi wa29 unove nezuro kuti inge yagadzirisa zvese zvamuri kuchema nazvo izvi. Pane zvakaitwa here nehurumende kusvika pari nhasi musi wa29 zvingaita kuti zvinhu zvishanduke?
Hurumende hapana zvayati yaita panyaya yekuchengetedza utano hwavarayiridzi pamwe chete navana vechikoro. Hurumende nezimuseki zviri kungoti mazamanishini anonyorwa. Saka isu tiri kuona kuti upenyu hwavarayiridzi neupenyu hwavana vechikoro zvinhu zvakakosha. Saka kana pane choice yelife and death, ndinofunga kuti munhu wese anochuza zvakanaka kuona kuti kurarama kuri nani pane kuzvitongera rufu uyezve kucherera guva iwe uri mupenyu.
Takanzwawo munyori mukuru mubazi rezvedzidzo amai Tumisang Tabela vachitaura kuti hapana mudzidzisi achabvumidzwa kutora leave kana kuenda pazororo kutanga iye nezuro kusvika musi wa28 chikunguru unove mwedzi unouya bvunzo dzapera kunyorwa. Makatambira sei danho iri?
Hongu takanzwa Pemseka achitaura kuti hapana murayiridzi anozoenda kuleave, asi dambudziko ratinogara tichitaura ndeyekuti ikodzero yemunhu kuti aende paleave semushandi. Saka kana tikazoshanda sekuti tiri pamilitary baraki yokuti kunongopiwa maorders, ndo zvatinogara nyunyuta. Zvikuru zvinhu zvinoshanda zvinoda engagement, kutaurirana pakati pevarayiridzi naavo vanotungamirira varayiridzi. Hazvirevi kuti kana munhu akaita Pemseki ava mazuva zvese, ende tinogara tichingovayeuchidza ivo nevamwe vakawanda kuti dai vasiya tsika yavoi yokungoti vanongofunga zvavanenge vafunga vari mahofisi mavo votanga kutopa maorders. Zvinhu zvinoshanda particularly uchidhila namaprofessional zvinhu zvokutaurirana, uyezve muchiimplimenta zvinhu zvamune makatenderana, kwete kungoita humbimbindoga.
Chisungo chipi chamaitawo sevarayiridzi kusvika nhasi?
Tataura naloya wedu tikamuudza pamire zvinhu kuti hurumende pamwe chete nezimuseki havana kuzadzisa zvakataurwa nedare. Saka tichange tichitora humwe umbou kuti zvekare tigoendesa kugweta, uyezve tigoendesa kune vanotibetera vepaZimbabwe Lawyers for Human Rights, ndo vanozopa mvumo yekuti gweta ritore zvenyaya zvekare, richinosvitsa kuti Ministry of Education pamwe chete nezimuseki havana kutevedza mutongo wakatwa nedare. Saka zvino zviri muprocedure yedu zvichaitwa kunge tawana humwe umbo humangwana kuti tiwedzere pane umbo hwatava nazvo
Parisi.
Mutungamiri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Johu, vari parunare kumashingu kuna jonga kante miri we Studio 7. Zichakadaro, munyori mukuru, munyori mweze, sanga nyori no miri avarairizi, re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, va Robson Chere, vanotivo, nasi nengoze, sanga noravo, ajisi kuzoenda kuno nyore sava na vichikoro funzo.
Chiro asu gurukota rino nanezi zizo ye primary and secondary. Rakataura nezuro pamberi pedara reparamendi kuti bunzo chenge zvinyorwa nhasi. Isu hatisu kwanisa kunge sevarairidzi tichienda kunonyoresa bunzo idzodzo. Semaunions zvekare hatisu kwanisa kuzotendera kuti varairidzi vedu waende kunonyoresa bunzo idzodzo. Panguva ino waine mukana wekunge wachitapurirana denda rekorona. Apo zvatanga takawirirana nehurumende kuti tidzikise mukana uwo kuti vanhu vasatapurirane pasava nemukana wekuti vanhu vatapurirane denda rekorona zvinge zviri panzvimbo hazvina kunge zvaiswa panzvimbo zvese zvatakanga takawirirana nehurumende semaunions uye zvatanga takawirirana nehurumende kumatare kwatanga takaenda zvese zvazvina kunge zvakwanisa kunge zviripo saka panguva ino hatisukwanisa kunge tichiendesa wana kuzvikoro.
Asi vachere hurumende inoti bvunzo dzinonyorwa nhasi uye inoti zvinhu zvese zvakaringana muzvikoro.
Tinozviziva zvedu kuti hurumende iruda kuzama kuisa imeji yekunge zvinhu zvese zvakaringana muzvikoro sematauriro avakaita pamberi pedare reparamendi. Semaitiro avanongoita panguva yemuhoro yekuti vanoona kuti zvinhu zvese zvinenge zvakaringana asi zvinhu hazvina kunge zvakaringana mamiriro azvakaita pagiraundi. Zvakangofanana hazvo ziya zvatinoti baba vanogona kunge vabudisa muri mumba nenzara mudzimai abuda nenzara uye akapoda muromo panze kuita kuti asaoneke kuti akaoma muromo nenzara. Ndozvikuitika panguva ino yekuti hurumende iri kubuda kunze ichinotaura kuti zvinhu zvakaringana muzvikoro asi mamiriro azvakaita muzvikoro handiwo haana kuringana. Hazvikwanisirwa hazvina kuiswa zvokuti korona inge isisatapurirane saka nekuda kweizvozvo varairidzi wedu hawasi kwanza inge vachiitisa pfunzo idzodzo.
Munyori mukuru muAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunare kuHarare neStudio 7. Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti naurirano pakati pevashandi hurumende nevashandirwi pasi petripartite negotiating forum dziri kutora nguva yakareba dzisati dzabuda nezvisungo kunyange hazvo vashandi vari kunetseka nekuda kwekuoma kwakaita upenyu. Vashandi vari kugunununa kuti hurumende iri kutendedza vemabhizimisi kutengesa nemadhora ekuAmerica asi vashandi vachitambiriswa nemadhora remunyika riri kuramba richishaya simba. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamoyo tikatanga nekuvabvunza kuti pane zviri kuda kubuda here kumusangano wetripartite negotiating forum.
Maprocesses tripartite negotiating forum ane malevels akati CNA. Tinoti tine main TNF, tine maprinciples meeting, tine matechnical committees. Saka malevels aya anogara panguva yakasiyana-siyana depending kuti maissues api anenge aunzwa pamberi pemacommittees aya.
Iko zvino pane misangano here TNF iri kuitwa?
Iyo zvino hapana urongwa weTNF. Tingati the main TNF hapana urongwa uripo. Asi pane maissues agara achingokurukurwa. Tisina kumbovira tawapedza.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Nyaya yemuhoro, nyaya yecurrency, nyaya yemutengo. Ma issues akadiscusswa kana kuti nyaya dzakadiscusswa ku principals meeting patadza kubuda chibvumirwano. Inyaya dzakatorefeiwa ku technical committee iyoyo aisati yapedza basa rayo committee iyoyo.
Munofunga kuti ichaziya nyaya iyi riini chaizvo?
Hatizivi kuti chagara riini. ndiyo komiti tirikutarisira kuti kana yapedza inozobudisa ma recommendation kuti ndezvipi zvatinokwanisa kuita panyaya yemuhoro, panyaya yecurrency iri kuchemerwa nevashandi, nyaya yemutengo, nyaya yeufumi, economy isingaite zvakanaka. Saka economic cluster iyoyo ndiyo isati yapedza basa rayo.
Totarisa nyaya yekuti vashandi vatambiriswe nemari yekuAmerica. Chii chaizvo chiri kupa kuti vashandi vasimudze nyaya iyi panguva ino?
Tinozviziva kuti hurumende pakatanga nyaya yechirwere cheCOVID-19 yakachinja mutemo kuti vemabhizimisi vanokwanisa kuchaja maproducts kana maservices avo neUS dollar. Asi hazvina kuzosvika panyaya yemuhoro. Zvanhasi hurumende haisati yabuda pachena kuti vemabhizimisi vanokwanisa here kutambirisa vashandi nemari yekunze kwenyika. Tinozviziva kuti ukwanise kuita izvozvo unofanirwa kuva uchinyora uchikumbira kana kuti uchiapplya kuti uvhumidzwe. Hospitality industry vari kutochema kuti zvavari kukumbira kuti vaite havasi kubvumidzwa nenguva yavanenge vachitarisira. Zvinotora nguva kana waapplya kuti unoda kubhadhara vashandi vako nemari yekunze.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Chronicle rinoti vanhu vafane chirwere chemalaria muZimbabwe gore rino vave mazana maviri nemakumi masere nevanomwe 279, zvichinzi vanhu vanoita zviuru mazana matatu nezvitanhatu nemakumi matatu ane makumi matanhatu nevashanu 3,006,365 vane chirwere ichi. Mukronika wamekare vagari veguta reBulawayo vaenda kudare guru redzimosva reHigh Court vachida kuti dare riudze kanzuro yeguta reBulawayo kuti zvakawanikwa muongororo yemvura yeguta iri zviendeswe kune dzimwe nyanzvi kuHarare kuti paonekwe kana chirwere chemanyoka chakabata vanhu vazhinji chikauraya vanhu gumi nevaviri muguta iri chakabva mumvura yaipiwa vanhu nekanzuro iyi here. MuDaily News mune nyaya yokushedzwa neparamende kwegurukota rezvedzidzo vaKen Matema kuti vape pfungwa dzavo pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro kudare reparamende. Yave nguva yenyu vatereri yokutaura mega zvamunofunga.
Kwa afandika Vincent ndiri kuno ku South Africa ndinoti makasimba here nacho chirongwa chedu dai hurumende yedu yapindira pakutaudzana nemanesi nematicha kuti vagone kuwana muhoro wakafanira vanhu ava vanhu vakaenda kuchikoro havana kufanana nesu takatidza chikoro.
Makasimba here mhuri yeZimbabwe paStudio 7 makadiko. Ini ndinoda kungoti pamberi nababa chamisa nyangwe zvirwadze zvireme tinawo kusvika mukufa hatiti takavasiya, tinongoti pamberi nawo wachaneta ende tichaitonga. Ndiri kwaRusape kwachaota uko. Nhamo chete mhuri yeZimbabwe.
Makadii paStudio 7 apo risara mukomana rorokawandi vamuvesa. Ini ndiri kucostic ndingada kuti nditaure chete ndechekuti ZANU-PF kana kadakuedza kuita sei kana kadaedza kaudi chamisa hatimusii chamisa chete chete zvakanaka chamisa ndakafudzwa nevanhu saka isu atrigizi atukute vume batu kuzukwacha misi sana Douglas izo anana kupe kusangani sasota niraisha zibude isu kutracha misa chiti niyangi kana na eleksi za kuito kuhu sinabu tunuzo kakakari kuhu kutracha misi chamisa chiti chiti
Makadini wa Shamarazi, Mr. Joseph. Ndine urombo kutinotumira mashoko aya. Ndine godo paspe moyo. Nikuda kwe warume wa noti. Niki Mangwana Mutuli na John Mangunja. Mushuri nukushanja urumende kwa makore. Anupura makumi waweiri. Ndine upio wa madora mazana mapumbamu. Ndoto tambira nchiti nika ya gare miru. Pakuchida kwa wandu za upenyo. Kwanza likwani isi kuhoda jino jimari. Iye, nikuda kwa mtemu ya wakaisi. Warumi, ngati saati gonzo liwa pinda mumba. Tunopisa imba ni wanavarimu. Inzoe kuru wadze kukita ura rama kwa nika ino. Muti wile tsiti. Nchitiriwe mashoko aya kwa warumi hawa.
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisine ine Studio 7. Tinokukumbirai kuti pamunorekoda mameseji enyu mutaure nezuri riri pamusoro uye kuona kuti pamuri hapana mhepo iri kuvhuvhuta. Tinodawo kunzwa kune vechidzimai. Tumirai mazo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka tsimpinde muchirongwa chedu chevechidiki che The Connection nasimaneru na 8 PM. Muchirongwa tiri kutarisa nyaya yezvekupararira kwechirwere checoronavirus munyika. Tiri kutarisawo nyaya yezvekuvhurwa kwezvikoro munyika. Panguva iyo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuramba huchikwira. Muri Zimbabwe, musakangane kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru anhasi.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kuurawa kwa George Floyd masvondo matanhatu apfuura kuchiri kukonzera kuratidzira nekubatanidza vanhu vakasiyana siyana vachiti vanoda kuti zvizhinji zvine chekuita nemashanduro anoita mapurisa muAmerica zvipindudzwe. Pamusoro pezvo vanhu vari kudavo kuti mifananidzo yevanhu vanonzi vaive nechekuita nezvekudzvanyirira vanhu zverusarura kana vakange vaine nhapwa ibviswe payakaiswa. Nezuro dunhu reMississippi muAmerica rakabvuma kuti richinje mureza waro sezvo wainge uchirangaridza vanhu nezvehondo yakaitika muAmerica pakati pematunhu aida kurambidza kutapa vanhu neayo akange achida kuchengeta nhapwa. Dr. Rodrick Machekano vanoti kufa kwa George Floyd kwakakonzera kubatana kwevanhu vemarudzi ose muAmerica nekunze kwenyika zvisati zvamboonekwa.
Zvine zvakaitika izvi mukushaya kuurayiwa kwaGeorge Floyd patinoti kupondwa, zvinhu zvakatsamwisa vanhu vazhinji, vachena zvose nevatema. Saka ichocho ndo chinhu chikurukuru chandakaona kuti chabuda pachiitiko ichi, pakuti pakava nekubatana kweruzhinji rwevanhu zvisinei neganda. And ndinoona sekuti tingati chinhano chokuenda pamberi mukugarisana kwevanhu muno muAmerica.
Zviri kutaurwa nevanhu vari kuratidzira izvo zviri kuteererwa here? Chii chavari kuda?
Ndingati mamwe mativi anenge achiteerera, kwozoitawo mamwe mativi anenge achingoda kuti dai zvanga zvapfuura. Asi tingati in general zviri kuratidza kuti panova neshiti zviitiko zviri kuitika. Tinoona iro daro resenate rakagara pasi rikanyora iro zvaita zvichida kuti zvichinjwe mukushanda kwemapurisa. Vari kuzama kuti vanganyora here mitemo inoita kuti igadzirise mashandiro anoita mapurisa muno muAmerica.
Dr. Machekano, chimwe chatiri kuona chiri kunyatsoonekwa mazuva ano chiri kubuda munyaya iyi ndechekuti varatidziri ava vave kubisavo kana kuti vari kuda kuti imwe mifananidzo kana kuti atiroti mastatue evanhu vakare ibviswe payakaiswa vachiti vanhu ava vane chekuita nekudzvanyiriri nekuchengetwa kwemaslaves nhapwa nezvimwe zvinosanganisira zvokusarura ganda chiita mamoona pane nyaya iyi
vanhu vane kutsutsumwa vanhu vakatsamwa uye kana tichitarisa kuti zvivezwa izvi mifananidzo iyi mastatue awa akamirirei tinowanzodzimikira mastatue kupendera munhu mabasa aanenge akaita zvino kana paine mastatue evanhu vakanga vari pamberi pekudzvanyirira vanhu zvinhu zvokuti hationi kuti tinenge tichipenderera chii saka zvinhu zvokuti zvinofanirwa kudzikiswa izvozvo ndomaonero angu nokuti every time munhu paanoona statue iyi anobva ayeuchidzwa kutambura kwake kudzvanyirirwa kwake saka zviri nani kuti tibvise mifananidzo iyi kana ichiendeswa kune mamwe maarchives ekuti haasi public tokuti munhu wose unongofamba achiiona okay zvingangoitwa izvozvo asi kana takatarisa handiti maono yeuka pakabviswa vasadhamu pachigaro mufananidzo wavo wakadzikiswa uchiwisirwa pasi ndozvinoita vanhu izvozvo kana vachinga kuti vachinje kuti vave vanokwanisa kuti vaende mberi neupenyu hwavo vasingagari vachifungidzwa muzvinhu zvakaitika and tinoona kuti mune mastates mataundi mazhinji maguta mazhinji zviri kutsigirwa nevanenge vachitungamirira saka zvinhu zviri kutoitika mune dzimwe nzvimbo endi ndoona zvakanaka ini
kana makatarisa mberi kwatiri kuenda uku zita rokuti George Floyd munofunga kuti richatora nzvimbo yakadini mumagariro kana kuti history yeamerica
zita raGeorge Floyd richaramba riri pamiromo yavanhu sekungova pamiromo yevanhu kwakaita vanhu vakaita hatingamuinzanisi zvedu navamartin luther king asi pakuti chiitiko chakaitika kuna George Floyd chakava pachena munhu achipondiwa vanhu vachiona upenyu huchibvisiwa maari zvishoma nezvishoma zvose zviri pavhidhiyo saka izvozvo zvinhu zvakava zvakadzamisisa zvokuti ukaona munhu achizokangama zvinhu zvakadaro hamene kuti vanhu vanenge vakaita sei saka ndinoona zita rake richaramba richiindirira mberi kabanga tingatozwa kwakutonzi kune George Floyd Day nokuti kungoyeuchi because vanhu vakawanda vaurayiwa muno muamerica nemapurisa asi kungoti zvazvo zvimwe zvanga zvichiitika murima wozongonzwa kuti munhu akaurayiwa akapfurwa asi evidence panenge pasina umbovo hwokuti zvakaitika sei kana kuti unenge akupomerwa mhosva kuti akanga achibvisana nemapurisa kana kuti akanga aine puti ndobva vamupfura zvakaitika muna George Floyd hapana chinombova chokuti vanhu vakavanda nacho saka ndinoona sekuti zita rake richaramba richingova pamiromo yavanhu and vanhu zvichava zvinenge zvichipa vanhu simba ndozvatoita kuti zvinhu zvisvike pazvava ipapa iyezvino
avo vange vari Dr. Roderick Machekano vari parunare muwashington dc nestudio 7 Thomas Mapfumo ndatomutswa nengoma kambo kanoratidza zvikuru uye kanotaura nemagariro akaita vanhu munyika mazuva ano sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checoronavhairasi muzimbabwe vasvika pavanomwe bvunzo dzeordinary level neadvanced level dziri kutarisirwa kutanga kunyorwa nhasi zvinogona kutadza kuenderera mberi tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvimwe dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.